Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu ndira 1/2025. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Uye tinovimba kuti mapinda mugore zvakanaka. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera gore ra 2025.
Iye zvinezvi vana vakuda kuvhura chikoro zvakadai. Pavari kutsika pacho vari kuuya mudzimba vachisoisani korera mudzimba. Glenview inzvimbo inotyisa, ingadei iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action.
Chimwe chikoro chemuHarare chinogona kutadza kuvhurwa nenyaya yemasewage. Vanhu gumi vafa muAmerica, vamwe vakakuvara muchiitiko chinonzi chinogona kuva chiri chine zvekuita nezveutororo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rino kupemberera gore ra2025. Vachinyora padandemutande ravo reX raimbonzi Twitter, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanovimba kuti gore rino rinenge riri gore rine tariro nebudiriro uye kuvawo nerunyararo. Ofisi yava Mnangagwa yakazivisa kuti vachange vari pamujikandige vachange vari pazororo kutanga nezuro. Vaimbova mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyorawo padandemutande ravo reTwitter kana kuti X vachiti mbiri yose inofanira kupiwa musiki, vachiuyirawo kuti munyika muve neshanduko uye vanhu vakwanisewo kurarama zvakanaka. Zvizvarwa zveZimbabwe munyika nekunze zviri kutumirawo mashoko kuStudio 7 zvichitaurawo zvazvinoshuvira mugore rino. Vakawanda vanoti vanovimba kuti upfumi huchagadzikana. Tichakupai mashoko aya muchirongwa chinotevera. Vanhu gumi vafa, vamwe makumi matatu vakakuvara mushure mekunge mumwe mutyairi wemotokari avatsika nemotokari panosangana migwagwa ine mukurumbira inoti Canal and Bourbon Street kuNew Orleans muAmerica munguva shoma shoma vachangopinda mugoredzva. Matikitiva AFBI ari kuferefeta nyaya iyi pachifungidzirwa kuti ine chekuita nenyaya dzeutororo. Asi zvinonzi munhu ari kufungidzirwa kuti auraya vanhu ava afawo mukurwisana nemapurisa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati hapana chikonzero chekuita mhirizhonga inotyisa seyaitika kuNew Orleans iyi. Vakamirira kutora mhiko semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vatiwo vari kuchema nevarasikirwa nehama nevakuvara, vakatiwo vari kutenda mapurisa eNew Orleans ari kuratidza ushingi mukuferefeta nyaya iyi. Vabereki vane vana vanodzidza pachikoro cheGlenview 2 High muHarare vari kudya gaka neminzwa yaro vachipomera kanzuro yeguta reHarare mhosva yekutadza kugadzirisa dambudziko remasewage ari kuyerera pakati pechikoro ichi kwasara mavhiki maviri chete kuti zvikoro zvivhurwe. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Masuweje pachikoro ichi ayo arikuyerera kunge Rwizi anonzi akaputika gore rapera muna zvita apokotoro yetatu yekudzidza yainge yopetwa. Muzvare Shelly Mukono mugari wemuGlenview uye vane mwana ari kunotanga kudzidza pachikoro ichi vanoti havafadzwi nemamiriro esuweji iri kufashaira pakati pechikoro ichi.
Inini semubereki ane mwana ndidzidza panapa hazvisi kundiitira zvakanaka ende mwana uyu ari kutanga form 1. Situation iripo haiiti ndiunze mwana wangu ndiri kutotya kana kutomuunza panapa nezviripo izvi. Saka ii ndiri kutiwo kanzuro tachema nayo. Iyo kanzuro haisi kuti bidera pachena kuti problemu yayo ndeiyei.
Mumwe mugari wemuGlenview muzvare Chipo Chimozhoro vanochema nekuti kana dambudziko resiweji iri rikasagadziriswa vana vachabatira zvirwere zvakafanana nemanyoka ekorera.
Iye zvinezvi vana vakuda kuvhura chikoro zvakadai pavari kutsika pacho vari kuuya mudzimba vachiswesani korera mudzimba. Glenview inzvimbo inotyisa ingadei iriyo yekuti vakaona zvaakupashaira kudai vokurumidza kutora action. Dai vaedza nepavanokwanisira kuti vakurumidze kutibatsira nekuti iye zvino taakutyira utano hwevana.
Nhengo yesangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association muzvare Joeline Kachuru vanoti kanzuru iri kukundikana kuita basa.
Kunyange mukuru wechikoro ari kuedza nepaanogona kuti anga achibatsirana navo kuvatengera nezvimwe zvavanenge vachiti zvinodiwa, but vashandi vecity of Harare naiyo kanzuro yachona vakuru vavo vakazorora vanoita basa ravo vachinonokera. Isusu chatiri kukumbira semaresidenti ndechekuti dambudziko ringarigadzirwe zvachose richipera, kwete kuti nguva nenguva pavhenzi yaiti panogara pakazarasiwa.
Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vatenda kustudio 7 kuti vari mushishi kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Pane maspace atachitsvagira kuti tigadzirise zvinyatsoita patinoimba zvinenge zvaita pachikoro sazvavhukwa.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rebazi rinoona nezvedzidzo yepasi asi vakafanobata chigaro chemutauriri webazi iri vaPatrick Zumbo vati havakwanise kutaura nezvemasuweji sezvo riri basa rekanzuru. Kanzura wemunzvimbo yeward 30 muGlenview munova mune chikoro cheGlenview 2 High ichi vaCharles Chidagu vaudza Studio 7 kuti kunyange dambudziko resiweji iri riri kugadziriswa pachikoro apa havangavimbisi kuti harizodzoki zvekare muchinguva chipupi chinotevera.
Ya, zvokuti nditi hangu pakanga pagadzirwa nomba yasopa kukutika handiti kuti ndinyaya yekunyepera vanhu. Chikonzero zviri pasi pevhu hatinyatsoziva because mapaipi anogona kunge vatokolapsa probably 200 meters from this point. Anogona kutotanga futi kuita chikuita problem. So tinongotarisira kuti kana achipaita after another problem tikasire kuenda ipapo tono action.
Studio 7 yatenderera pachikoro ichi ikaona masuweji achierera mamwe achinopinda mudzimba dzekudzidzira. Asi dambudziko iri harisi kuitika pachikoro apa chete asi nemunharaunda yakakomberedza chikoro cheGlenview 2 High. Gogo Loveness Chatambudza mugari wemuGlenview vanochemawo nekuti masuweji aya aita kuti hukama hwevavakidzani vemunzvimbo iyi huve hwakaipa chose.
Pakuvakidzana hatichatowirirani nekuti mvura ine waterway, juraho ritorina mabure ewaterway. Asi vari seriwo vari kuti munhu nesvina yake, saka hapachitorina kugarisana. Krismas takangotambira musvina kudai, hauzviri panze, haurari panze, mufunge mino zedu izi dzaakungofema tsvina chete.
Nekuda kweutsvina hunounzwa nemasuweji aya, pari kufungidzirwa kuti murume akashaya nezuro muGlenview umu, mushure mekuita manyoka, anogona kunge akaurayiwa nekorera. Asi kanzuro yanga isati yataura zviri pamutemo kuti ndizvo here kana kwete. Mumakore adarika nzvimbo yeGlenview ndiyo yaiwanzotanga kutekeshera zvirwere zvemanyoka nekuda kwekushaya utsanana hwakanaka zvichikonzerwawo nenhau yemasuweji iyi ayo anogara achiputika nekuda kwekuti mapombi anofambisa tsvina iyi asakara sezvo ave nemakore aiswa ukuwo huwandu hwevanhu huchiwedzera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vateereri echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook page yedu mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mm-hmm. Vamwe vakari mara vano tigorera 2024 rakange rakava omera zvikuru sezvo vazhinji vavo vachiti vakanetseka kuwana zvakawanda zvavaida zvinosanganisira chikafu, kodzero dzavo dzedzidzo dzeutano nemabasa uyewo kuti vakasangana nerusarura muzvirongwa zvinobatsira veruzhinji zvaitungamirirwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira oga. Asi vamwe vanoti gorera 2024 raive rakavanakira sezvo vakakwanisa kuwana chouviri kubva muzvirongwa zvavakaitirwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akaremara amai Memory Masunga vekwa 12 kwachivi mudunhu remasvingo vanoti dambudziko guru ravakatarisana naro mugore ra 2024 raiva renzara yakakonzerwa nekusainaya kwemvura zvakanaka mwaka wapera wekurima zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Nyaya yenzara nedraught gore rino yakatafika zvakanyanyisa. Tingati munhu wese zvake tikunesanorama neurema totinyanyisisa kuti dzimba nokuti atina imwe other way yokurarama nayo.
Vanoendera mberi vachiti mugore iri vemasangano akazvimiririra vanosi vabatsira nechikafu vaiva vashoma zvakaita kuti vange vachisiyiwa mune zvimwe zvirongwa zvehurumende zvekupa rubatsiro rwechikafu. Vanomirira kodzero dzevakaremara musangano redisability amalgamation community trust kana kuti DACT vaherichi vanga vanoti vakaremara vakawanda vakatambudzika kuwana kodzero dzavo.
Chokutanga tiri kuona nyaya dzeright to education dziri severely affected. Toenda kuhealth.
VaMoses Chitombo avo vanofamba neuche vanoti muna 2024 vakafara zvikuru apo vakapinda muchirongwa cheparamende chekuvandudza mutemo unobata kodzero dzevakaremara wePersons with Disability Bill. Muimbi wechidiki akaremara Deutrich Muzviba anozivikanwa nerekuti Deustar anoti akafara mugore ra 2024 sezvo akakwanisa kubudisa damba rafu rake remusambo weAfro Hip Hop neR&B rinonzi Stolen Soul.
Ina kusamimba akaremara ndakafara kuti gore rino ndakakwanisa kubudisa damba rafu rangu rine nziyo dzakaridzwa kuEFM. Vanhu vakadzifarira zvisingatomboiti ndakafara kuti ndakakwanisa kubudirira muchipo changu chekuimba.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzeva vakaremara mubazi rekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti hurumende yakaita zvirongwa zvakawanda zvekubatsira vakaremara vachiti bazi ravo rakabatsira vakaremara nezvikwanisiro zvakaita semawheelchair, madondoro nezvekuti vabatsirikane kunzwa zvakanaka.
Mugore ra 2024 takakwanisa kutenga tinoti assistive devices, zvikwanisiro zvatinopa kuvanhu vakaremara kuti vakwanise kuzviraramira zvakafanana nekuti mawheelchair. Takakwanisa zvakare kubhadhara tinoti mapay capital grants.
Vanoti vakakwanisa kubhadharira vakaremara mari dzekubatsirikana kurarama mwedzi wega wega. Wechidiki wekuchingali kumwenezi vakavhin dlovu vanoti hurumende inofanira kubatsira vakaremara nezvirongwa zvekuti vakwanise kurarama muna 2025.
Muchibatsirewo mukati menzvimbo ino, matibatsirawo mubato yemaoko, dama kukwanisa kureisawo mari yekutipawo tisavanhu veurema tigogona kubatsirika nekubatsirika pa tichikumbirawo mari sevanhu vemarisi taramba tichikumbirawo mari mumabhazi patinenge tichikwira tichipinda kunenge muchidawo mari zvekuti tibhadhare.
Asi Dr. Peter vanoti mugore ra 2024 hurumende yakakwanisa kubhadharira mari yechikoro kuvana vakaremara yedzidzo yepamusorosoro vanosvika chiuru nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe 1399. Asi vanoti havana huwandu hwevana yedzidzo yepasi. Vanotiwo hurumende yakwanisa kupa mari dzekubatsirikana kune vakaremara anosvika zviuru zvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevashanu. Asi havana kwanisa kuburitsa huwandu hwemari iri kupuhwa vanhu pamwedzi wega wega. Vanhu vakaremara munyika vanosvika kuzvikamu gumi kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu Vakuru vehurumende muUkraine vanoti Russia yauraya mumwe mudzimai ikakuvadza vamwe vanhu vatanhatu mushure mekurwisa guta guru renyika iyi reKyiv nendege dzemhando yemadrones. Russia inonzi yatumira ndege dzemhando yemadrones 411 Ukraine ichiti yadonedza 563. Russia inotiwo yadonedza ndege dzemhando yemadrones dzatumirwa neUkraine mumatunhu akaita seKursk. Mumashoko avo egoredzva, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati vachaita zvose zvavanogona kumisa hondo iyi gore rino. Vati vanoziva kuti runyararo haruuye nyore, asi vakati vacharwa semvumba kuti vapedze hondo neRussia. Hondo iyi yakatanga muna 2022. Vanoita zvemitambo pasi rose vari kuchema shasha yezvekutamba nekudzidzisa vanhu nezvekutamba. Dada Masilo weSouth Africa, uyo akashaya nemusi wesvondo, ave nemakore 33. Muzvare Dada Masilo akaberekwa kuSoweto uye anonzi akangorwara kwenguva pfupi. Akapiwawo mibayiro yakawanda munyaya dzemitambo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa navaPardon Tafumanei avo vakaberekerwa kuBulawayo. VaTafumanei vanova gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshandawo semuchuchisi ndivo vakasarudzwa kuve munyori mukuru wesangano rinorwira utongi hwejekerere muAfrica reAfrican Forum for Cultural Diplomacy, iro rine muzinda waro kuBritain kunova kwavari. Sangano iri rinotungamirirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe zvakare, vaWalter Muzembi, avakambove gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika uye rekushanyirwa kwenyika muhurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaTafumanei.
Ndingati history yayo yeAFFCD, African Forum for Cultural Diplomacy, inobvira kuthe mother body inonzi Institute of Cultural Diplomacy, yakatangwa kuAmerica and also headquartered in Berlin, kuGermany, as of 1999. ICD is a global organization ino operate iri ku US neku German, ichikurudzira cultural diplomacy kunyika pasi rese as a vehicle that not soft power addressing hard power issues. ICD ichi operate globally yakaona paine kodzero yokuti ma continents imwe neimwe inge ichikwanisawo kuti itewo ICD yayowo inenge ichidhila necultural issues dzinoitika mumacontinent. Saka vakatarisa nyika yeAfrica, nobva vatora former foreign affairs minister wekuZimbabwe and uyezve vakanga vari minister of tourism and energy Dr. Walter Muzembi, vakavapa simba rokuti aiwa takupai simba rokuti muchitanga AFCD muAfrica yese in all the 54 countries. VaMuzembe ndobva vauyawo nekwatiriwo vakati aiwa Tafumane hero basa, uyai tishande tese yanyaya yokuti tichibatawo tiite strategic collaboration and working together. Ndokuchibatana navaMuzembe ndokuchitanga kuita AFFCD yeAfrica.
Makasununga here kutaurawo vamwe vamuinawo musangano iri vanobvawo kune dzimwe nyika?
Tingangoti pari zvino sechinhu chatiri kushanda nacho, tiri kutarisira kuti maregional blocks edu atiinawo tichazenge tiine vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika. Tine vamwe vari kubva kuNigeria, tine vamwe vari kubva kuSenegal nokunana Ghana, tinavo vamwe vari kuSouth Africa vatiri kuzobatanidza vachipinda. Tinenge tiine advisory board yedu inenge ichizobatanidza mafomer heads of state vatiri kutaura navo. VaMuzembe vari kutaura nenumber of former heads of state vari muSadak, vamwe vari kunana Kenya. As you know, VaMuzembe vanga vari former foreign affairs minister and vakambopindawo futi vachikwikwidza ku UNWTO. Saka vane mapresidents nemaformer presidents avanoziva vari kuzobata mukati meAFCD.
Mune zvimwe zvirongwa here zvamati mapinda zvekubatsirawo kunza utongo hwejekerere kubva paraumbwa muna Gunyana?
Yes, as you know, we have recently just been incorporated, but tine program yedu yatakaita line up. Mune nyaya dzakawanda dziri kubata bata muAfrica. Tine kuSudan, ukatarisa kuSudan kune hondo iri kupisa chaiko, tasvika kuna Namali, kuona kuna Burkina Faso kuri kupisa chaizvo. Iye zvino kuMozambique kuri kupisa chaizvo. Macountries atiri kutarisa as AFCD.
Iro sangano rinenge rine nhengo here uye vanenge vachipinda sei kana kuti nyika ndodzinoita nhengo?
AFCD tinotarisa mentorship program. It means vanenge vachida kupinda semaindividuals anogona kuuya, vachida kupinda semacivic organizations or whatever vanogona kupinda, mahurumende anogona kupinda, nyika inogona kusubscribe. Tiri kuda kuita yatinoti think tank.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reAfrican Forum for Cultural Diplomacy, vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vakamboshandawo semuchuchisi vapadon tafumanei vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakamirira kutoreswa mhiko yekutungamira nyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachabatana nemutungamiri wenyika vaJoe Biden nevamwe vaimbova vatungamiri venyika yeAmerica vaBill Clinton, vaGeorge Bush navaBarack Obama kuchema vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter vakashaya nemusi wesvondo vave nemakore zana. Mutumbi wavakata uri kutarisirwa kubva pachipatara cheFibb Sumter Medical Center kuAmericas George kudunhu reGeorgia nemusi wemugovera uchiendeswa kunzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu ravakaberekerwa iri usati waunzwa nendege yavaishandisa muguta guru reWashington DC nemusi wa9 ndira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mutikanganya uye nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
VaJimmy Carter vanga vari mutungamiri anga akakosha not just muAmerica asi pasi rose. Tikatarisa kuti pane nyaya mbiri dzavanozivikanwa nadzo dzekuunza peace between Egypt neIsrael, nesu kwedu kuZimbabwe vakatibatsira kuLancaster House. Saka nemaelections anoitwa pasi rose, Carter Center is the flagstaff yekuona kuti genuine cannot legitimate.
Munoona pane zvingadzidzwe here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zvichiitika izvi?
Zvinoratidza izvo kuti vanokoshedza vatungamiri vakambotungamira nyika ino yeAmerica, nokuti hazvisi nyore kuti uve the president wenyika ino, nokuti kune vanhu vakati wandei and mionero yavo inenge yakati siyanei une wandiwo. Saka ukazoona wazova mutungamiri wacho wakakosha, asi paunopedzawo temu yako zvakanaka vanokuchengetedza paunenge washaika.
Tinoona zvakare ivo vaJoe Biden vanga vari kutotaura kuti mahofisi evashandi vehurumende achange akavharwa musi uyu. Zvinorevei izvi?
Zvinoreva kuti is one of the most important people who have been a president in America. Nokuti hatisati tambozoona izvozvo zvekuti kunoitwa federal holiday for a death of a president, nokuti tinoziva pakashaya vaGeorge Bush vanhu vakaramba vachienda kubasa nezvakadaro daro. Saka ndiri kuona kunge ilegacy yavo yavari kupiwawo kuti vakaita basa vachiri pano pasi nesu.
Tinoona zvakare kuti nemusi wa20 vaDonald Trump avo vakakunda musarudzo ndo vanenge vachigadzwa, asi kuchema uku kuchaitwa iko musi wa9. Tingaonawo vamwe vakadai savaTrump varipo here pachiitiko ichi?
Ndiro zvakanakirawo nyika yeAmerica pakuti pavanenge vachemana semapresident, izvi zvematongerwo enyika zvinombochewa zvaiswa padivi kuti vanhu vave vakabatana. Nokuti ivowo mapresident acho they club of their own and vashomana. Ndinoona zuva iroro rinenge riri rakakoshekedza kuti vacelebrate upenyu hwemumwe wavo and vaTrumpo vachizoinaugurate on such 20.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vaTim Ringai vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pa Studio 7 makadi aiwa igore rakanaka ndibaba chinogurei tinotenda 2025 yatapindai. Chinhu chandiri kungokumbirisa ndechekuti icho vapostori kunyanya vatendi ngatizivei chinonzi gore idzva. Vatendi ndivo vanhu vari kuenda kuipisa zvinhu munyika. Ndivo vanhu vari kuenda kupandukira nyika, kuipisa nyika, kushatisa nyika. Ndivo vanhu vari kutodeurisa ropa munyika vatendi. Vapostori kunyanya mapostori. Panguva yemaelection yakaitwa maelection takavaona vachishandiswa neZANU-PF navamunangagwa. Vakuru vemachechi nenyaya yekutsvaga mari. Vanhu vari kumbira machechi kutsvaga mari. Hurombo nepoverty nehungry ndozviri kukonzera kuvhura machechi maningi. Kutsvaga mari. Saka vakavana pavanopuwa mari vanomhanyira kupolitics unopuwa mari. Gore ratapinda iri ngatishanduke titendeuke tose. Tive vatsvene ndokutendai mazvita. Nera Jesu baba chinogurai.
Nigoredza zvichiti epiwe vashamarari vedu. Tiri kukoropotedzai mukunge makapinda mose mune zvakanaka mugore ra2025. Tinokoropotedzai mose vashamarari vedu vakadiko kwamuri kuAmerica uko. Munotipa masaisai yakanaka. Tati kukoropotedzei vese nevatereri veStudio 7 makadiko negoredza zveiro. Makurukoto hipi pinyuye hipi
zuva hii negore idzva nemakurukoto egore idzva. Ini ndonzi Tarisai Wata, ndobva kwachirumanzi kumusha kwangu asi ndogara zvamugwero. Muna 2023 April 2023 ndakaita problem yainzi ndine power obstruction, ndaivzimba dumbu ndisingagoni kuenda kutoilet. Ndobva ndaenda pachipatara chinonzi George Mukhari chiri kurangowa kuPitori. Vakandoparedha vakandiisa inoi stomabed. Saka iko zvino handiiti tsvina nokusure. Vakadaivhida kuti tsvina yangu ndive ndinoita nepadumbu. Ndopandoita napo mazuva ano. Asi problemu yandiinayo ndeyekuti bhiri rangu randakapuwa kuchipatara riri kundiremera kuti ndigone kuribhadhara, nokuti mazuva ano kuti ndigone kusevenza ndine chibhegi ichechichi kana kuti nditsvakirewo mhuri yangu chauviri ndine chibhegi ichi zviri kundiremera. Mari yandakashaidzwa kuchipatara iri rangu randakai ndinofanirwa kubhadhara rinoita iro 314,000. Saka pamwedzi pega pega ndofanirwa kubhadhara around 3,000 kuti ndigone kuona dokta nokupuwa mastomabek. But problem yandave kuita ndeyekuti inini ndapora gore rese rapera iri 2024 ndaenda kuchipatara, asi pane mamwe mwedzi yandaigona kusainda nokuti ndaisingagoni kuwana 3,000 yacho. Pese pandoenda kuchipatara ndofanirwa kubhadhara 3,000 iyo kuitira kuti ndigone kupuwa mastomabek acho kuona dokta kuti andipe zuva rokundooparetwa rini. Asi problemu yangu ndeyekuti pandoenda kunoona dokta kuti ndiooparetwa rini, dokta anongoti come next month. Next month yacho ndofanirwa kubhadhara futi 3,000 iyo. Saka mari iyo iri kundo ndinoita kuresa plus mari yechikafu plus kurenda kwandeichiita iniko zvina ndichisiri muchipatara. Ndakadischargewa muna June, but since June ndeichingonzi come next month kuti kuoparata kuti tiite stoma reversal. Vanoiti stoma reversal kuti vagone kujoinidza uro hwangu kuinde peki kuti ndigone kuita tsvina nekusasa. Saka handisi iwo ruzhinji rweZimbabwe vanogona kundibetserawo, mugona kundibetsera nemari yekuchipatara, especially ndiyo yandinochema nayo iyoyi. Mari yekuchipatara handisi kudoikwanisa zvasichisi. Kana pane vanenge vachigona kundibetsera ndogona kuvasendera account number yandakapuwa kuchipatara iyo yandofanirwa kubhadhara muthat account pamunguda ndingagona kuoparetwa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 dzisinei nesu isu hatina kwatakarerekera. Aiwa vatereri, musakanganwe kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa mhemberero dzegore dzva tichinzwawo zviri kushuvirwa nemi vatereri gore rino. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kupemberera gore dzva. Chimwe chikoro chemuHarare chinogona kutadza kuvhurwa nenyaya yemasewage. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Zibandlela 2025 ngotaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje
bekunzima sifile kakhulu njalo lokuthi ubone abantu bajayise xa kuhlenzukela abantu bahlale ezimuli zabo kusiba la mabhathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi bangabe zingakwenelisi bekukubi.
UZulu weZimbabwe usungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika kwemnotho.
Ukuthi kulobubele kumbe soze ube khona kunzima ukutho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile kungathi khona kuzaba ngcono kulo mnyaka odluleyo.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumente olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi izulu leli lizaqhubeka lisina ezigabeni eziningi. Umtshayeli wemota enkule ubulala abantu abalitshumi abathekezelela umnyaka omutsha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe usungule umnyaka omutsha namuhla iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokubhidlika komnotho, njalo lisithi kubuvilibana phambili. Lanxa abalezinto zabo betshone besidla ezimnandi, njalo benatha abanye bebesidla ingqweqwe zomlomo, futhi besithi kulutshwane abakukhangeleleyo lonyaka, nanku ilizwe libhekane lendlala edalwe yikoma komkhathi kanye lokusilela kwemisebenzi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Ambrose Sibindi.
Ibiholdi ngebizo ngoba nxa isikhona sikhona nokuthi hayi amafektari amanye abantu bathethe isikhathi sokubana bavale bayiphumule. Yebiholdi kodwa iqiniso kade bengaphumuli abantu izisebenzi besuka lapho uthole sebephanda kwezinye indawo bezama ukuthi baselele imuli zabo ukuthi bathole khona okuncane abangakuthola. So bekunzima sibili kakhulu njalo lokuthi ubone abantu bajayise xa kuhlenzukela abantu bahlale ezimuli zabo kusiba la mabhathi kusiba lani bekungekho konke lokho izisebenzi bangabe zingakwenelisi bekukubi. Njalo 2025 sesamngena kubi ngoba sibonela laba izisebenzi ezasuke emsebenzini ama-informal traders asebe ku-informal sector izimra ila mapolisa bebangela bebathathela impahla bevala ama-shop abo ezomnotho lwezwe zifile. Ngokunjalo izisebenzi akulanto eziyitholileyo kodwa zibe njengabantu abahawulayo bebukela abanye abantu abezimali zabo besenzayo bekhulisa lezi muli zabo.
Kuyini elikukhangeleleyo lonyaka?
Asikhangele ngakuyavuma ngo-2025 sithole ukuthi abantu abangasivulela ama-industry abalezimali zabo bavula ama-industry abantu basebenze. Ngoba eqinisweni nxa vele singazange sithole senzele ukuthiwa yi-production iqiniso yokuthi ezomikhono bezahlala zokuziphansi. So njengezisebenzi zahlala zokusibhizi sikhala. Okunye besikukhangele nxa ibhajethi sihle yasiphika kodwa-ke njengezisebenzi engxenxa uhulumende la engazweli izisebenzi ayehlisa ama-tax la abhadalwa ngabantu mani makhulu kakhulu. Abantu bahola imali ephansi besuke labo futhi babe le-tax ephezulu besuke labo futhi bethekswa imali zabo bayengena ngale uma-city council babhadale o-VAT bayengena ezitolo babhadale i-VAT. Into esikhangele ngazo ngelezo ziyakhangelwa nguhulumende azehlise azwele izisebenzi. Okwesithathu besikhangele njalo ukuthi aluba kuthiwa kuyavuma ukuthi i-tripartite negotiating forum ikisebenze ibe la mandla enxa ibingancedisa ukuthi lasi sisebenzi sibe lithole i-platform i-national platform yokuxoxisana lohulumende labaqhathi bethu lezi sisebenzi ingatsha zontathu kubonakala ukuthi kanti kuyini kungancediswana njani.
Umnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions, ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America.
Abalimi bathi bayathokoza ngokuna kwezulu okwenzakalayo elizweni, njalo ugatsha lukahulumende olubona ngezomkhathi selugcizelele ukuthi imvula le izaqhubeka inetha ezigabeni eziningi kuyanaliviki. Kodwa abanye abalimi bathi babhekane lohlupho lokuswela inhlanyelo lokuhlansela kwemihogoyi, kukanti abalathemba lokuthi izulu lizaqhubeka lesina baze bayevuna. Ukuze sizokunengi ngalolu daba, sixoxele lomnumzana Thandeko Zindimkandla, ingcwethi kwezokulima.
Eqinisweni ukuthi kulobubele kumbasoze ube khona kunzima ukutsho, kodwa ke ngesimo somkhathi laleli zulu eselinile le ndlela elihlala limumethe ngayo, hayi kungathi khona kuzaba ngcono kulomnyaka odluleyo. Ngobana kwezinye indawo lapho engingabona khona ayisokumilile la nxa kusenqagaleni, kodwa kukhanya kumile kuhle njalo kungathi kuzakhula kuhle. Lotshani sobusiba khona la nxa zibujaha izifuyo ngenxa yokuthi uvele bebungasekho, lakho kutshengise ukuthi hayi engxenye lakho ezifuyweni laba abantu bangaba lakuthi nxa sebezithengisa bazithengise zezingcono, laba abafuna ukuthengisa lalaba abafuna ukufuya engxenye ziza kuba ngcono, kodwa izigaba sozifana nabanye leqiniso lokukosa baza kuthola.
Abanye bakhala ngemhogoyi njalo abanye bathi sebehlanyele okwesibili. Yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane labantu?
Iye liqiniso lelo ukuthi ezinye izigaba sizokuthiwa sezihlaselwe imhogoyi. Laloko kwalinywa kuqala, kwahlanyelwa kuqala, okunye kuthe kumila kwahlana lelanga lelebe libhadla. Izinto zokulimisa, abanye inkabi kuvalwe izibaya kula nkabi yokudonsa ikhuba, lalaba abalima ngobabhemi, obabhemi bacakile kunzima kakhulu. Abalimadlana zabo yibo mhlawumbe abangadinga amathalakitha ukuthi abasize emasimini okulima. Enye ingxaki ekhona ekulimeni lapha yinhlanyelo. Inhlanyelo lapha eZimbabwe kayithengeki, iyadula, iyabiza. Kuba nzima ke ukuthi lanxa bathi belezifiso lomdaka ukhona bazathenga nale inhlanyelo abangayenelisa. Kwakungaba ngcono ke lapha ekulime nalubu uhulumende kulamathalakitha abeka ngezigaba ngezigaba, lanxa umuntu engasoze alinyelwe insimu yonke, kodwa ke mhlawumbe imigelo mbimfole ngaba mbili bemthatha akufanani. Abantu ke lokhu abathi balimile sibili yilaba abasebenzisa ugatshombo, kanti ugatshombo ke hayi kalula ukuthi uqede insimu yonke ngoba kuyadla amandla. Kulaba sebekhulile njengoba yiba iningi laba lisemakhaya kuzabasinda.
Lo ngumnumzana Thandeko Zindimkandla, ingcwethi kwezokulima, obekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomuntu obetshayela imota enkudlwana empondo zankomo namuhla, obulele abantu abalitshumi kwalimala abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 ngesikhathi bethakazelela usuku lokuqala komnyaka omutsha eNew Orleans khonapha eMelika. Amapholisa ensitha oFBI athi umuntu lo abathi ngosebenzisa amandla okwedlula amalawulo akwaziwa ukuba ngubani, njalo ungene emgwaqweni obugcwele abathakazelela usuku lolu wabachaya ngemota wadubula abezemthetho bengakambulali. Umeya wedolobho leli lesiphathamandla samapholisa bathi sokuhlolisiswa isehlakalo lesi esenzakale eFrench Quarter okugcwala izethekeli zeMelika lezakwamanye amazwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi nomnyaka omutsha. Mongameli Joe Biden uthi uhulumende uza kwenza konke okusemandla nakhe ukunceda bonke ababhekane lesehlakalo lesi. Ibutho lakwele Ukraine lithi namuhla likwisendizamtshini ezithwala amabhomba ama-drones ezingamatshumi ayisithupha lasintathu 63 phakathi kwezidlula ikhulu eziphosele kwele Ukraine ngele Russia. Indizamtshina lezi eziwiswe ngele Ukraine bezihlasela amadolobha afika phose ichumi. Lokhu kubikwa bezindaba ave Associated Press. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America e Washington DC. Ngwezi phathelane la okwenzakala kulezizalane zakwamanyamazwe lezana le esidabuka eZimbabwe esesihlala kwamanyamazwe namuhla oGibbs Dewey Studio 7 uxoxa lo nkosazana Mildred Nkomazana othenga ethengisa impahla eseDubai.
Ngalesi sikhathi lapha yisikhathi sewinter okuyisho ukuthi isikhathi somkando. So sengihle ngaqalisa nje namhlanje ngikhuluma nje kanje ngilamabhokisi amabili alayinileyo lapha ngingasabali elinye lelisuye naba yingxenye asengcwalisela ngezama impahla. Sesiqalile nje ukuthi siwode impahla zomkando. Kanti futhi silamanye amabhokisi ababe bengafuna ukuoda impahla zabantwana befuna ukubona ukuthi iquality yempahla zalapha zinjani. Silaze ezinye iselwandle njoba nje kule isiphi futhi lesesikhona eMozambique basitshele bathi bazasitshela maye ukuthi betholile indlela yokuthi bakhiphe amakontena sinamabhokisi ayi 2 asendlele nawo kulawayo 2024 sizothi siwazile ukuthi sizame akuzange kwafana
nxa sikhangela udaba lweMozambique khona pho kuze kuliphazamise kakhulu ubusiness lenu ngoba impahla zenu zidlula khona ngale phela
yakhona kulama delays akhona kodwa kwamanje besingeke size swaqamba manje ukuthi ayise kusiphazamise kakhulu akakhona ama delays lapho lalapho kodwa sisancenga ama companies esebenza ngawo asancenga okuhle na kakhulu ukuthi bayas update njengale yona ithethe isikhathi eside nyana kulalise kade sisikhangelele kodwa ama updates wona siyawathola ukuthi hayi sesebefikile eport ngasebeira balindelele ukuthi babone ukuthi baphuma kanjani ukuze ama truck angina ukuzodonsa ama container
iye kungadonswa nzima khona ngale Mozambique lizayenzani njoba kuhlupha kangaka ukuthi enqele kuniliswa
kunokhana asingeke size sihle siqagile njengamanje ithini sikuzwayo isizwa ngamabona la ama courier companies ukuthi yenza njani kungasehlula makukuthi kuyabe sokungathi sokusiba nzimanyana bayasibuya futhi basazi ukuthi hayi lapha manje ibona kunje ngabona sokuthulisele kuthi ukuthi laphana phambili kunzima kathi vele na kuma e-cargos sihleli sikhona nje ukuthi makukhona okumele kuphume kuyaphuma kathi ngezi zikhathi babe bekhona abanye abafowethu ukuthi uthole ukuthi umuntu nanku sokuphuthuma ukuthi aye ekhaya athi ukuthi ngekhaya yakoda masuitcase ami asempty so silokuncedakala khona lapho ukuthi uyabe khona uyabe hamba ekhaya uyasihambela nawo like njengamanje ngilayo uphuma yokusasa olempahla abafuna impahla ze new year bangathengela abantwana impahla ze new year zikhona eziphuma yokusasa zikhona ezinye beziphume kakade nje silokwenza kanjalo osifake kuma courier companies la awi
ye ngamaphitana ukutshela abantu ukuthi vele uthume izimpahla zinjani
kubalaleli abangakazi bezwe ngumili Dubai runner udla kude Mildred abanye abaningi bangazi kanjalo ngama handbags izicathulo ngikhuluma ngezicathulo from abantwana abancane kusiya ebadaleni ibedding ngiyakwazi ukuthi layo ngiyisose abafuna inwele lakhona ziyatholakala esezingene eliphezulu
ye usinike inombolo yakho phinde uyiphinde kolapho
bangangithola ku Facebook page Mili Dubai runner malapho ucofa ucheck ama details uthola ukuthi kune email bangakwazi ukuthi ba email lapho kumbe inamba zami izomakhala ekhukhwini bangangifonela kuzo kunye ne WhatsApp so inamba engisebenzisayo ngu +971 522 70 167 +971 522 70 167.
Lo ngukhosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe osebenza kwele United Arab Emirates obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dewey we Studio 7 eseDubai. Izizalane zeMelika zikhuluma ngoye ngomongameli uJimmy Carter kulandela ukufa kwakhe ngesonto eseleminyaka elikhulu. Intatheli izindaba yeVOA uScott Stearns uxoxa lozulu ngembali kaCarter. Ovela eCalifornia uSheryl Jones ekhuluma ephandle kweWhite House uthi uJimmy Carter nguye umongameli ayemthanda ukwedlula abanye bonke.
He was just a good man, a decent man. Honestly,
waye indoda eqotho
indoda emadodeni. Abantu abanjengaye abasekho kuleli.
UKit Benz owaseTacoma eWashington ukhumbula kakhulu imisebenzi kaCarter eyowakhela abaswelayo imizi.
There's a number of Habitat for Humanity housing near where I live. And his dedication to helping other people, I think that's the primary purpose for all of us in our lives.
Kule zindlu ezakhiwa inhlanganiso ye Habitat for Humanity eduzane lalapho engihlala khona. Ukuzinikela kwakhe ekuphathiseni abantu kungumzekeliso omuhle kuZulu. Kuyadanisa ukuthi asisafuni ukuphathisa abanye.
UKata waveza uqatheka kokuphathisa abanye, kutsho uNatosha Walker owe Virginia.
You're a public service, you're here to serve people. So that's the most important quality. And leading by example.
Nxa ukuhulumende kumele usebenzele abantu. Yikho kuphela okuqhakathekileyo. Wayefundisa iBhayibheli. Nguye owabumba inhlanganiso yeHabitat for Humanity. Le yimzekeliso emihle eyokuthi kumele sikhokhele njani lobudlelwano lezinye izizalwane zeMelika.
eNew York Stock Exchange ithethe imizuzu embalwa eyokukhumbula uCarter ingakavuli ngomvulo. Ohlala eNew Jersey uDolores Spivak ukhumbula imisebenzi kaCarter eyokuphathisa izizalwane ze-Israel le-Palestine.
I am so in awe of him. I'm in awe of his presidency because he was the one who fought for the environment, civil rights.
Impilo yakhe iyangimangalisa ngoba ngumuntu owalwela amalungelo oluntu. Ngizwa injabulo emangalisayo nxa ngikhumbula isivumelwano seCamp David.
Ukufa kukaCarter kupha uZulu ithuba lokufunda ngempilo lobukhokheli bakhe, kutsho isizalwane seConnecticut uKim Potvin.
I think a lot of the policy that he was involved with that I wasn't aware of, and also just kind of the economics and history of that time.
Bengingazi okuningi ngemibono yakhe kumbe okwakusenzakala ngesikhathi sobukhokheli bakhe. Ngakho ngibona sengathi sifunda okuningi kumbali yethu.
Airplanes, Georgia, lapho uCarter azalelwa khona uSandra Walters ukhumbula umngane wakhe akhula laye.
Thank you, Lord, for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished so much that who could be sad.
Sibonga uNkulunkulu ngokumvumela ukuthi aphile okweminyaka elikhulu njalo afeze konke ayifuna ukukufeza. Ngibona sengathi waphumelela kakhulu ngoba akulula ukuthi umuntu owazalelwa edolobheni elincinyane elifana lele Plains eGeorgia engumlimi abe ngumongameli weMelika.
UCarter uzabekwa ePlains ngemva kwenkonzo ezaphatha eWashington mhla ka 9 zibandlela. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns.
Abesifazana bathi bekunzima nyakenye eZimbabwe ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Bathi kusakude phambili ukuba kulingane amathuba abo lawa esilisa ikakhulu kwezombusazwe. UAnastasia Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcwele.
Kugqitshe umnyaka ka-2024 izolo, abesifazana bekhala ngababhekane lakho umnyaka wonke okugoqela indlala enkulu, ukuswela imali lemisebenzi, ukungathuthuki kuhle komnotho welizwe lamabhizimusi. Unkosikazi Mqhele Sibanda uthi
siyabe sizihlalele endlini ngoba vele useless ukuthi sivuke sibuye lapho esalweni ngoba kulalutho.
Unkosazana Thandiwe Dube othenga ethengisa impahla lokunye akuthenga kwele South Africa uthi ibhizimusi lakhe beliphansi. Abesifazana abakhulume le Studio 7 bakhale ngesomiso esikhulu eZimbabwe okulabantu abalambayo abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million bathe bebesehluleka ukuselela imuli zabo lonyaka. Omunye wabadonse nzima unkosikazi Nomvula Mguni olilunga ledale lePhalamende kobulawayo.
El Nino le khona ayisiyo le efana lale ebikhona ngo-2024. Sihope ukuthi kuzaba lo mfefezo ozavuthisa at least abantu abakuhlanyileyo ukuze abantu bahle.
Kwezombusazwe lakho abesifazana bayakhala kodwa bathi kusakude ukuba kulandelwe okuhlelwe kusiqa samachumi amahlanu lasithupha i-section 56 yesisekelo sombuso welizwe esikubeka sobala ukuba abesilisa labesifazana bayalingana ngakho ke akula muntu okumele akhangelelwe phansi eZimbabwe. Bathi lokhu akuzange kulandelwe ngomnyaka ka-2023 kukhetho ngoba kwaba labesifazana abalutshwana kulabesilisa abangena edale lephalamende lakumakhansili. Unkosikazi Luba Masotsha, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kunenyi okwabagwenxayo kwezombusazwe.
Inani labameli abangabomama selililutshwane ngoba izandla zizimfitshane kubomama abaningi. Okunye njalo okusuka kusihlukuluze thina yikuthi omama bethiwa amagama achiyachiyeneyo ngesikhathi sekampeni kunokuhlukuluza ngoku ethiwa amagama achiyachiyeneyo omama bakupolitiki bathole nzima.
Unkosazana Samukeliso Chuma, umqondisi we-The Girls Table, laye uthi abatholi usizo lakunhlanganiso ezizimeleyo ezabesifazana.
Abantu laba abakhokhelayo o isebenze isebenza uma kunhlanganiso lezi abatholi support, emotional support, ukuthi ba bethwele onke umuntu emahlombe kodwa akula muntu obunjani othi hayi mana nguthwalisa umthwalo lo ngobunzima.
Loba kunjalo kukhona okunye okuhle okuthakazelelwa ngabesifazana okugoqela ukukhethwa kwankosazana Stella Nkomo ngumongameli Emmerson Tambo Mnangagwa ukuba amele eZimbabwe kwele India. Unkosazana Vivian Marara olwela amalungelo entatheli izindaba uya kuncoma lokhu.
Uyasijabulisa ukubona impubelelo eyomnye umfazi.
Kulabesifazana njalo abathole izicoco zokulwela ilungelo loluntu. Omunye wabo ngumuyi uLucy Yasini owayeyintatheli izindaba eStudio 7 owathola isicoco senhlanganiso ye-Amnesty International esokuloba indaba ezimayelana lelungelo loluntu. Abesifazana bakhala njalo ngokubhubha kukagogo Rose Nyathi owayethanda kakhulu ngabantu, ukutshona kukankosikazi Eunice Sandi owayekwezombusazwe labanye ababesaziwa ngokutshiyeneyo. Abesifazana bathi bazazilwela lonyaka ukuze bezithuthukise lemdeni yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Sobe isikhathi sokuza imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani, yephu mnyaka omutsha. Sinzothanda ukusho la mazwi especially ukuziphatha amandla zethu zezanbif ngokuqala kuzo zona lezi ezihlala ziphisana nembono yethu, kodwa iqiniso sibe silazi ubelief kaule nobaba uJoseph Chuma ukuthi bekhuphule phela amandla behambise umbiko kuhulumeni weZANU-PF futhi azame ukuthi kulomnyaka asebenzele abantu abazi ukuthi abantu kuyini, akwazi ukuthi abantu bayibo abaqhashi babo, yithi amabhosi wabo ngendlela abasiphatha ngayo imbi. Uhulumeni azame ukukhuphula amasokisi njalo azame ukuthi isystem yakhe kagovernment akwazi ukuthi ezinye izinto ezidingwa ngabantu kuhulumeni thole bulenjini be-internet online.
Studio 7, Studio 7, yalibengelela abasakazi ba Studio 7, ngibingelela lonke, yalithanda lonke. Bese ngibingelela umndeni omkhulu, umndeni wezaphu, amazaphu wonke, nti salibonani eminyakeni emutsha, hhayi nasento egalakazi ngasemphakathi eminyakeni omutsha. Asebenze nzima, asebenze nzima, ilizwe liyasidinga, abantu bayasidinga.
Studio 7, Studio 7, ngithi Happy New Year basakazi ba Studio 7, Happy New Year basakazi ba Studio 7. Mina kahle kahle umbuzo wami ukuthi kahle kahle abantu bezanu-PF uma bathi Zimbabwe kuright, angazi ukuthi kuba kuright kubo ezindlini zabo noma kuright kuphi, angazi. Kahle kahle abantu bezanu-PF bayenza abantu baseZimbabwe isiduli sokudlalela amazinyane kahle kahle, azobe gibela esehle gijima esidulini, agibele esehle gijima esidulini. Angazi ukuthi abantu bezanu-PF bayibona kuphi into. Manje siyasokola, silapha emazweni, siyahlupheka emazweni bo-South Africa. Manje sizingelwe ngathi ngomvundla, sizingelwe emini nasebusuku.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 ebesipha imibono yabo.
Zimbabwe.
Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi kaMasikandi odabuka kogodlwayo ozibiza ngegama elithi FD uSmile Sechichi lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Bagito bengelelayo forward Dube odawuka eFlabusi endaweni yokuthokisa silala tjani odawuka khasengakhele kosikuda maturuwanga si emculweni sengihambe ngaphose 2 years ngathi 2 years manje leli idlalada lami lesibili okuyi EP ingoma ezingu-5 ngokomculo igama uFD uSmile Sechichi
oda piti bhoto kupa mabhodlela ngiyadlukela kuphumi kuvela wona uzendo unyeke ukuyangibona ngendlela ngifuna ukudala ubuntu ubuntu mawenga ngithi namhlanje ngibona kuyena ngidiwoza lata ikona lata ngikulindile lata ngibona zwethuna ta ngijima ta ngoba kubona ke ashu
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bayangifonela enambeni zami ezithi 0739828992 or bazangithola kumaneja yami uSikhanyisiwe Jali enambeni ezithi 0783358526 iko laba sithola khona uma kuthi bafuna ama USB yibona esinawo. Then online music wami ukhona wonke ama digital stores ngegama Forward Dube.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Okokuqala nje ukuthimba khombisa ukubahlonipha kakhulu njalo ukuqhubeka ngalo mnyaka omtsha kangaka abantu bakithi baziphathe kahle bangathandi into zezimpi zokulwa belimazana okungela sidingo abantu bakithi abakhomzana ukuthandana besekane bebambisane ngezandla bathi living and working together kuyasiza kakhulu njalo futhi nalabo abatshayela izimoto bakithi lingashayela izimoto niphuza mponjwana bakithi impilo zenu siyazidinga kakhulu
Jesus, 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 Jesus
Nangonge umculi uFD uSmile Sechichi ekhoxa lapha nalo ntungabili inkomo weStudio 7 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk lapho sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe lisiqile ugqiba lapha uyolivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale libe lomnyaka omuhle omutsha.